Mvura yakanaya mukutanga kwesondo rino yakafarwa zvakanyanya nevamwe varimi zvikuru vari kugadzirira minda yavo, asi varimi vegorosi vanoti yakaunza unyoro hwakawanda hwave kumeresa gorosi ravo. Varimi ava vanoti kumera kwegorosi richiri muminda kunoderedza gohwo ravo, uye gorosi rinodzikira unaku hwaro kana kuti kwaliti. Varimi vane michina yekuonesa gorosi kana kuti madhiraya ndivo vangangogona kukohwa sekutarisira kwavo. Mumwe murimi wekuchegutu mudunhu remasonaland west vapenikati magwada vanoti gorosi ravo rakanayiwa kwemazuva maviri richadzikira unaku hwaro, zvichaita kuti riiswe mugiredhi repasi, izvo zvichavapa mari shoma pane yavanga vachitarisira. Mumwe murimi wekumasonaland central vari Midio Makaki vanoti gorosi ravo rave kutoonekwa kuti rave kumera. Mumwe murimi wekumarondera mudunhu remasonaland east vatichaona Noe vanoti vave kutoomesa gorosi ravo nekuti havazive kuti mvura ichapera rini. Murimi ane mukurumbira mudunhu remasonaland west vatinase Vhiki vanokurudzira varimi vegorosi kuti vatenge michina yekuomesa gorosi kuti vasarasikirwe negorosi kana mvura ikanaya zvisingafungidzirwi sezvakaitika.
Chazvo kuti yanaya like nhasi yanaya mangwana musikanizasotega for 3 days or so kutorina zuva ipazavo wechi inozotarisaandinosprauta.
Mumwe murimi wegorosi kumidlands vakatenda makwarara vanoti kana murimi asina michina yekuonesa nayo gorosi rake anofanirwa kukurumidza kurima mumwedzi wachivabvu kuti azokurumidza kukohwa mvura isati yaturuka kusanganisira yebumharutsva.
Kukurumidza kudyara, kurumidza kudyara aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kuti vatore insurance kuitira kuti vazobhadharwa kana paita matambudziko anoparadza zvirimwa zvavo akaita semoto kana mvura sezvari kuitika izvi. Satigaro wesangano reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanokurudzira varimi vegorosi kuti vakurumidze kurima kuti vange vapedza kukohwa muvhiki rekutanga mumwedzi waGumiguru.
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti kana vachirima gorosi ngavadyare nenguva kuitira kuti wiki yavo ikohwewe kubva muna September kusvika first week of October mvura isati yanaya.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaObed Jiri vanoti varimi vegorosi ngavambomira kukohwa kana vasina michini yekuomesa, vachiti gorosi rimbotanga rarohwa nezuva riri mumunda kuitira kuti unyoro hudzikire. Gorosi rinofanirwa kudzika unyoro kusvika pamadigirii 11 kana kuti 11 degrees kuti rikohwe pasina dambudziko. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti zviroto zvebazi rezvekurima zvekuti varimi vachakohwa matani 440 ezviuru zvine 444 kana kuti 440,844 metric tons pamahektare ezviuru 60 nezana rine 22 akarimwa nyika yose. Hurumende yakazivisa mwedzi wapera kuti ichange ichitenga tani regorosi nemadhore ekuamerica anoita 520 kana kuti US$520. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.